This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare pa Studio 7 manera nasi uri musuwe svondo chikunguru 17 2016. Munotibata pa 9199 AM, pa 4930 kana pa 13860 ni 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC nichiti ezvino zviri munhau dzedu dzanhasi. Vamwe vashandi vehurumende vonyunyuta zvikuru nedanho rehurumende rekusavazivisa nezvemazuva avo ekutambira mihoro yachikunguru. Mutungamiri webato rinopikisa rePeople's Democratic Party vatendai biti vanoti vanoshoropodza kunonoka kwehurumende kubatanidza bumbiro remitemo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Vamwe vashandi vehurumende vanoti vari kunyunyuta zvikuru nedanho rehurumende rekusavazivisa nezvemazuva avo avachatambira mihoro yachikunguru. Mutungamiri wePTUZ vatakawafira Zhou vanoti vakakatyamadzwa chishanu chapfuura apo zuva rakapera vasina kunzwa kubva kuhurumende iyo yakanga yavavimbisa kuti ichavapa mazuva emihoro yavo paipera svondo rapera. Hurumende inonzi yakakundikanawo kutambirisa mauto aya anositangira vamwe vashandi vehurumende vese kutambira. Ngatinzwe hurukuru yataita navaZhou pamusoro penyaya iyi.
Ndozvatinogara tichitaura kuti isu sevashandi vehurumende tinoda hurumende inomira pachokwadi. Kana tikange tataurana kuti musi weFriday muchazotizivisa mazuva anotambira varayiridzi navamwe vashandi vehurumende, tinotifunga kuti zviite izvozvo. Manje hurumende yedu nevamiriri vanouya kumanegotiation nemaworkers vanonyepa. Zvinenge zviri nani kuti vati hatizivi, pane kuti vanenge vachipromisa zvinhu zvinozongosvika tozongoona kuti mashangura pata. Hatidi kufambira dhongi rakafa.
Saka mune matanho hamuchatora here kana kuti muchamirira iro svondo ratavhura iri kuti muone kuti zvichabuda sei?
Tikasvika musi womuvhuro tisina kuwana mhinduro yatinenge tawana, tinongoenda kumamembers edu toti mashoko aya atatakakuudzai anenge asiri yechokwadi, chitiudzai zvokuita. Asi tinongoyambira hurumende zvekare kuti isu tinongofunga kuti varayiridzi zvikuru namamwe masivhusenzi vangotambira mari dzaJulai muna Julai. Julai yakapera, mari yaJulai isina kuya, tinongoita zvatakaita kuti musi waHonogasi tenge tichienda kuindustrial action.
Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe vatakawafira Zhou vari parunare kumasvingo neStudio 7. Mutungamiri webato rinopikisa rePeople's Democratic Party kana kuti PDP vatendai biti vanoti vari kushoropodza mabatiro ari kuitwa nyaya dzebumbiro remitemo nehurumende pamwe nedare reparamende. Izvo zvinotevera kwavanoti kudhonzwa kwemakumbo negurukota rezvemitemo pakubatanidzwa kwemitemo iri mubumbiro rakare neidzva sezviri mubumbiro idzva. Ngatinzwe hurukuro yataita navabiti.
Ndiri kurwadziwa nekushurungudzwa kuri kuita Pastor Ivan Mawarire. Ndiri kurwadziwa nekusungwa kuri kuitwa vana vakaita sana Linda Masarira nana Promisi Mukwananzi. Nekuti bumbiro remitemo redu rinotaura kuti munhu wese ane kodzero yekuratidzira nekupa petition. Handina pandakambonzwa Pastor Ivan vachiti tichida kubvisa hurumende zvisiri pamutemo. So kudzvinirira vanhu zvimutemo zvavari kusenzesa izvizvi ndo zvimutemo zvaitongerwa makomrades munguva yehondo vana Morton Maliyanga nevamwe munguva yehondo but ndiri kufarawo nekuti vanhu vajamuka vanhu havachada vanhu vazhinji havana kuenda kumabasa musi wa6 July. So I want to say kumazimbabweans kuti ngatirambei takashinga tisingabwaire kusvika tasvika kuNew Zimbabwe kune change kune mabasa kune zvinhu mumastoro zvinotengeka kune dzimba dzakanaka kwete kuti 36 years after independence vanhu vachiri kushaya mabasa vanhu vane nhamo yakazara iri muZimbabwe yatinongoona.
Konyaya yekuti hurumende pamwe nematare eparamende vari kunonokawo kugadzirisa mitemo inoitawo kuti vana veZimbabwe vanga vachisununguka yatingati harmonization munotiiwo nazvo.
ZANU-PF haina kumboita interest neconstitution yakatongomanikizwa so haisi interested neconstitution hakuna mutemo yati harmonizedwa chekutanga. Chechipiri kune zvinhu zvakakosha zviri mubumbiro remutemo iri zvatisa zvaona ndoda kukupa izvishomanene zvacho. Chinonyanyirwadza ini inyaya yedevolution iri muchapter 14 yebumbiro remutemo. Vanhu vemuZimbabwe vakatoda devolution. Kunofanira kuita maprovincial councillors, kunofanira kuita maelected provincial governors or premier. ZANU yanga isingati devolution rangozvisiya izvozvo zvakandodaro. Kunezve zvakare chimwe chibhodhi chaifanira kuti chinge chavepo. Bhodhi iri ndere National Peace and Reconciliation Commission. ZANU was not interested in each body. Imi ndinoziva zvemari zveupfumi pasection 258-259 kunofanira kunge kune mutemo unotongera government kuti haifaniri kungokwereta kwereta. Inofanira kupiwa threshold neparliament but vana chinamasa vada kukwereta mari dzinopfuura billion kuna African Import Export Bank chimutemo ichocho hachiko. Kune musection 210 mutemo unofanira kuti upaswe nehurumende wekuti izvo paive nebhodhi orodare rinoongorora udzvanyiriri hwemacio or mapurisa inonzi complaint bhodhi nekuti havasi interested nechibhodhi ichi hakuna ba. Mukatarisazve kuland kuland pachapter 16 kunofanira kunge kuine bhodhi inonzi land commission ichazoita maaudit yekuona kuti nhapwa dzine mafarm akawanda ndedzanani havasi kuda chimutemo ichi. So in short zvandirikuedza kutaura ndezvekuti ZANU-PF iri kuuraya constitution yedu nedisuse.
Saka zvii zvamuri kuita kuti mitemo iyo ibatanidzwe?
You know mukoma paifanira kuti pange paine maNGO anopusha nyaya iyi and it's regrettable kuti bato ratakafomera National Constitutional Assembly ratakafomera nyaya dzeconstitution harisiko kwane political party. It's regrettable kuti NGO yatakafoma iyoyo the civic movement yatakafoma hakusina. Saka paitoda another NGO inoita basa rikurwisa nyaya dzebumbiro remutemo iyi. Then number 2 maparlamentarians pachezvavo vanofanira kupushawo kuti paitwe harmonization iyoyi. It's regrettable kuti parliament yakazara ZANU-PF so hapana kupusha kubumbiro kwazviri kuita. Chechitatu minister of justice ndiye anofanira kunge achipusha nyaya yeharmonization because constitution iri pasi paminister of justice but sezvamunozivawo minister of justice atinayewo ari concerned nezvimwewo zvokuda kuti atonge nyika kwete zvokuti aite basa rake so tabva tangoshaya ipapo.
Avanga vari mutungamiri wepdp vatendai biti vari parunhare muHarare nestudio 7. Zvino tekuendesai kuna Blessing Zulu uko anotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma Promise Mukwananzi vanova mutauriri wesangano revechidiki rinozikanwa nekuti tajamuka. Tinokutambirai nemufaro pano pa Studio 7 mukoma Promise.
Notenda.
Mukoma Promise ngatitange nekuti chii chaizvo chinonzi tajamuka?
Tajamuka iboka revanhu vemuZimbabwe zvisinei nezvematongerwo enyika rinozvimirira roga richironga vanhu kuti varatidzire kusafara kwavo nezviri kuitika munyika murunyararo uye zviri pamutemo zvinotsigirwa zvikuru nebumbiro remutemo wedu wenyika yeZimbabwe. Saka ndo andingati muzvidimbu ndo inonzita jamuka iyoyo.
Asi katiri kunzwa kubva kumamwe makurukota ehurumende achiti vanhu vakaita sevari mutajamuka umu vari kushandiswa nehurumende dzekunze vachitaurayo kuti America neFrance zviri kufamba sei chokwadi here ichi?
Dziri nhema ende dzine nhema dzinosvodesa nechikonzero chekuti munhu anotaura izvozvo anenge achifunga kuti vanhu veZimbabwe havana pfungwa, havazive zvavanoda munyika mavo, vanomira kuti vaudzwe neumwe munhu kubva kunze. Iyeye munhu ari kutaura izvozvo ndiye munhu asina kana remekedzo nevanhu vemuZimbabwe. Vana veZimbabwe vanoziva Zimbabwe yava yavanoda, havatotsvaki umwe munhu kana kutsvaka rubetsero kune umwe munhu. Zvese zviri kuitwa nemacitizens eZimbabwe akazvimirira achizviitira, nyange mapolitical parties akatombonzi imbomirai zviitwe nemacitizens enyika.
Zvii chaizvo zvichemo zvenyu?
Zvichemo zvedu zvakati wandei. Chekutanga ndechekuti isisu mukuru wenyika ngaambosvibiruka papinde vamwe vanozobetsera kuti nyika idzokere pamutemo wanga gara uri. Vanhu vaitewo vakwanise kusarudza maleaders avanoda vachishandisa mutemo wesarudzo hwakajeka uri pachena, ekuti anenge akundawo hapaiti kwikidzano dzekuti aiwa akunda nekubirira kana nekutyora mitemo. Uye tiri kuda isisu kuti nyaya yekuti mapurisa anofamba achikonzeresa mhirizhonga achirova vanhu inofanira kupera. Maroadblocks akawanda munyika asina kana tsarukano ngaambomiswa, vanhu vafambewo zvakanaka murunyararo nezvimwe zvichemo zvakadaro zvinosanganisira izvozvo.
Asi kavamwe vari kuti vamugabe vakangoerekana vabva panogona kuita zhowezhowe zvakare.
Zhowezhoyei hapana zhowezhowe inoita, panotoita zvinhu, panotoita mufambira mberi dava nyika inenge yakukwanisa kuti igadziriswe idzokere kumutemo zvinhu zvifambe zvakanaka.
Saka kuri kuti vasiya nhasi ndiani anenge vamunenge muchida kuti anga achitora masimba? Zvinenge zvichifamba sei nyika kuti ifambire mberi?
Izvo zvinenge zvava kumacitizens. Zvinhu zvatiri kutaura zviri kutaugwa neni kana ndine umwe munhu. Tajamuka inongova platform iri kushandiswa nemacitizens kutaura zvavari kuda. Kana mukuru uyo atinga asuduruka, ivo vanhu pachezvavo vanoziva kuti nyika yavo inofanira kuenda mberi sei. Utungamiriro wavanoda neutungamiriro hwaunenge vachida hunenge huchibuda takatarisana nemamiriro anenge akaita zvinguva iyoyo.
Tichitarisa iwo masangano ese aripo aya, vana Tajamuka, vana hashtag this flag, vana Occupy Africa Unity Square, muri kunyatsoshanda mese zvakanaka here?
Zvakanakisa. Mukanzwa munhu anichitaura kuti this flag kana kuti Tajamuka zviri kunyatsofambidzana zvakanaka, aiwa anenge achireva nhema. Maboka iwawo ari kufambidzana zvakanaka. Saka tiri kushanda zvakanaka process chose nana Occupy Africa, tanga tiri tese paAfrica Unity Square. Zvese zvavanenge vachiita tinenge tiri pamwe chete.
Tochitarisawo nyaya yekuti imi makamboendeswa mutirongo, zvanga zvichifamba sei? Zvii zvamakaonawo?
Kujeri takaendazve, ndo zvinoitika kana muchitaura chokwadi munombopota muchiendeswa kujeri. Takaenda, asi hapana zvizhinji zvakasandura, zvakatotisimbisa nhava isisu. Zvatiri kutaura tinoda kuti zvinge zvichigadziriswa. Zvekuenda kujeri ndezvimwewo izvo, ndobatambudziko amunosangana nawo kana makamira pachokwadi. Asi chinangwa chedu chakakosha ndechekuti vanhu vafokase pakutigadzirisa matambudziko atakatarisana nawo.
Ko, imo mujeri macho makamira sei? Mune chikafu here? Vanhu vari kugarawo sei?
Mujeri hamuna kumira zvakanaka mukoma. Vanhu vanenge vachidya zvingwa zvinenge zvakatsikwa nemagadhi jere murori vachishungurudzika imomo nezvakasiyana siyana zvinoitika imomo.
Aiwa, tinokutendai zvikuru vamukwananzi nekupinda muchirongwa chedu. Avo vanga vari mutauriri wesangano reTajamuka mukoma Promise Mukwananzi vachitaura muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Aiwa hama wadiwa, nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo. Anokoneka nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina Jonga Kandemiri.
Aiwa, semazuva ose tinotenda zvikuru Blessing nechirongwa chako. Munhau dzemitambo, mukuru wechikwata cheZimbabwe chiri kugadzirira kuenda kumakwikwi eRio 2016 Olympics kuBrazil, vaTitus Zomuya, vanoti vari kufadzwa nekuti hapana mutambi atada kubuda muchikwata ichi achitya chirwere cheZika virus, icho chinonzi chakabata dzimwe nzvimbo kuBrazil. Ngatinzwei hurukuro yavaita Namavhilas Muhlanganya uye weStudio 7.
Takangonzwa nezvechirwere cheZika ichi chinove chirwere chakanga chamboita kuti vanhu vakawanda vave nepfungwa dzekuti pamwe maolympics angashandurwe kwaachaitirwa kana kuti dzimwe nguva achakwanisa kuti aisebedze kuenda mberi. nokuti changa chiri chirwere changa cha mbounza kuti vanhu vange vane shushikari yakawanda.
Muri kubata sei dambudziko iro rezika virus kune vatambi venyu vari kubva kuZimbabwe?
Isusu seZimbabwe Olympic Committee takabva tamhanya mhanya chaizvo kuti tikwanise nekukasika kuisa chiremba akamirira timu yese yeZimbabwe, uyo anonge achikwanisa kunge achitipa nzero pane zvinhu zvinoenderana nechirwere ichi. Takaisa Dr. Austin Deans, anove munhu anozivikana chaizvo sachiremba muno muZimbabwe, uyezve takashanda nebazi reminister of health and child care, roebazi rezveutano nekukura kwevana muno muZimbabwe, uyezve tinogara tiri vanhu vanopuwa information neWorld Health Organization nemamiriro akaita chirwere ichi pasi pose, uyezve iko kuRio kwatiri kuenda kuBrazil. Zvataiita masvondo apfuura yese, ndingati mwedzi apfuura yese, ndezvekuti Dr. Austin Jeans anove chiremba vedu wetimu yedu aipa information kumanagement yemaassociations edu ese kuti information iyeyo igokwanisa kuenda kumaathletes.
Vataita zvomuya veZimbabwe Olympics Committee vari parunhare muHarare naMafulas Muhlanganya uye weStudio 7. Iye zvino tokupai kambo tushiri kubva kuna Talky Vibes. Kambo tushiri kubva kuna Talky Vibes tavatasvika kumagume echirongwa chedu. Sezvirongwa yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Vamwe vashandi vehurumende vanotsutsumwa zvikuru nedanho rehurumende rekusavazivisa nezvemazuva avo ekutambira mihoro yachikunguru. Mutungamiri webato rinopikisa rePDP Vatendai Biti vanoti vanoshoropodza kunonoka kwehurumende kubatanidza bumbiro remitemo. Avashika kumagumo kwechirongwa, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiyamina Mavelas Muhlanganya uye achikupa inhau murimi rwechirungu.